Sangano Transparency International Zimbabwe rinoti rakatyamadzwa nedanho rakatorwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa rekudzosa vagata pabasa pachine mhosva dzavari kupomerwa. Murongi wemabasa musangano iri vachafadzwa chikombo vati havagutsikani nezvikonzero zvakapiwa zvekuti vagata vadzokere pabasa vasati vacheneswa pamhosva dzavo dzose.
Handifunga kuti chikonzero chavachipa chekuti basa haringarambe kufamba zvinonge kana mumwe munhu achinge achitariswa kunzi ane mhosva dzaari kutarisirwa. Saka zvinorevei akazonekwa aine mhosva idzodzo achidzokera pabasa. Ende ndofunga maresinzi mazhinji anoitwa kuti munhu aende kumba ndeyekuti kana paine mainvestigations anoitwa kana kuti ongororo netsvakurudzo dziri kuitwa zvinofanira kuitwa munhu iyeye asingaite indafie nebasa rake. Saka tinoona kuti executive chairman haasi munhu wekuti anoitwa involved in the day-to-day running of the organization.
Vachikombo vanotiwo izvi zvinoita kuti veruzhinji vasava nevimbo yekuti hurumende neurongwa hwekupedza uori kana ichidzosa munhu pabasa anga achipomerwa uori nyaya dzake dzose dzisati dzamuchenura.
Izvozvo zvega zvinoita kuti vagari vemunyika vange vasina kutenda mukati mezvisungo zvinoitwa nehurumende kana kuti madecisions anoitwa nehurumende.
Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDhewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti zvakaitwa navamunangagwa zvinogona kuvhiringa mabasa eZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC sezvo vapindira nyaya dzisati dzapera kuferefetwa. VaMavhinga vanotiwo vamunangagwa vangadai vamiririra kuti mhosva dzavagata dzaongororwa dzose dzikapera.
Hazvina chimiro chakanaka kuti sangano rezaki harisati rapedza tsvakurudzo neongororo yedzimwe nyaya mbiri dzeuori dziri kupomerwa vagata ivo vonzi ngavachidzokera pabasa. Zvava kukonzera kuti chero ivo vanoita basa rekuongorora nekuferefeta nyaya idzi vavhunduke nekuti vanoona kuti mukuru wenyika apindira nyaya isati yapera.
Asi gweta ravagata vaLove More Maduku vanoti hapana chakaipa chakaitwa navamunangagwa sezvo vakaona kuti mhosva huru ina panhanhatu dzavanga vachipomerwa dzanga dzachenura vagata. Mumagwara akabudiswa nemunyori mukuru mudare remakurukota Dr. Meshack Sibanda, vamunangagwa vakati ongororo yakaitwa nezaki yakachenesa vagata pamhosva ina kukasara mbiri dzinosanganisira kubhadhira vashandi vasiri kushandira ZESA pamwe nekuti vagata vaikanganisa zvirongwa zvokuranga munyori wekambani iyi. Vamunangagwa vakati kunyange hazvo mhosva idzi dzichiri kuongororwa vakaona zvakafanira kuti vagata vadzokere pabasa izvo zviri kupikiswa nevanorwira kodzero dzevanhu. Studio 7 yatadza kunzwa divi rezak sezvo chigaro wayo amai Lois Matanda Moyo pamwe nemutauriri wayo vaJohn Makamure vanga vasiri kudavirana rembozha dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.